Weezy.
Hey yo, young D, you got that?
Checka, kana naga chaye kam checka. Bokola, kana nijiva manadali wang. Seta, vazika na vakunzwa nyota. Bokola, kununzwa ni noita natali wangu. So young, zishango famba chiri muzira imwe. So young, zishango ita jaro shadiwa nehano. So young, zishango famba chiri muzira imwe. So young, zishango ita jaro shadiwa nehano. Kutinganganga sunga kia kana bamba bamba kia nunga inyam vazigana ndati imwai mamba varaidam vagomana ndati chinja mpaka hala kana wandikaya hala tamba zvinyoro nyoro semkaranga kaya. Yeah.